Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 7, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maquarantine centers aya anofanirwa kupiwa zvakakwana zvekuita kuti vaya vanenge vapinda mumaquarantine center vange vaine zvekushandisa zvakakwana.
Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muHarare chete vave kuda kusvikazana apo vanhu vakawanda vari kudzoka kubva kuSouth Africa vorambawo vachibatwa nechirwere ichi.
Haizi nyaya ingati vanhu vachatarisa padivi vakati inyaya isina maturo. Inotsvaka kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission irongorore midzi yenyaya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vokurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti irongorore uori unonzi wakaitwa nekambani yedrugs iyo yapinza mambure ayo mwana wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Vashandi vehurumende vanofanira kuti vaite nhaurwa dzavo dzekuwedzerwa kwemari iwo mwedzi uno wa June.
Hurumende inoti inotarisira kutanga nhaurirano nevashandi vayo mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muHarare chete wasvika pamakumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 98 apo bazi rezveutano richiti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus ichi munyika yose wasvika pamazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 279. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevatatu kana kuti 33. Pavanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro vose vakadzoka kubva kuSouth Africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi ichiteverwa nemathebeleland south nemasvingo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambirawo kuti munzvimbo dzinochengeterwa vanenge vadzoka kubva kunze kwenyika zvikuru vanouya nemabhazi hadzina kushambidzika uye kune uori hunotyisa vamwe vachinzi vabhadhare mari yechiokomhomwe vasati vaburitswa kana kuvhenekwa. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachinyora padande mutande ravo retwitter vakatenda kuti kune uori huri kuitika vakati pane munhu akatodzingwa basa paBelvedere Teachers College nenyaya iyi. Vamwe vanhu vari kutizawo munzvimbo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaItai Rusike vanotungamira sangano reCommunity Working Group on Health.
Tine hama dzedu neshamwari dziri kudzoka kumusha. Ipapo panofanirwa kuiswa mamezures. Tiri kuona kuti vamwe vacho vari kupoya vachipinda munyika nenzvimbo dziya yatingati maundesignated entry points. Izvozvo zvinofanirwa kudziviridzwa izvozvo.
Varusike, sei zvakakosha panguva ino kuti vanhu vasapinde munyika vachiita zvekupoya?
Kuitira kuti mumwe nemumwe ari kudzoka munyika anga achipinda nepaborder apo panoita kuti vanyatsoongororwa apo vachinge vapinda munyika. Koyo zvikare nyaya yevemagonyeti avo vari kusimagula vanhu vachipinda navo munyika inofanirwawo zvekare kugadziriswa nyaya inhau iyoyo. Toenda kudambudziko guru riri kumaquarantine centers. Maquarantine centers aya anofanirwa kupiwa zvakakwana zvekuita kuti vaya vanenge vapinda mumaquarantine center vange vaine zvekushandisa zvakakwana.
Mungapawo here muenzaniso wezvimwe zvinhu zvamunoti zvingadiwa maquarantine centers umu kuti vanhu vave neutano hwakanaka uye chirwere ichi chisatapuriranwe munzvimbo idzodzi?
Chingave chiri chikafu, zvingave ari magumbeza, ingave iri nyaya yemvura, zvinizvozvo zvinofanira kunge zvichiwanikwa. Kouya kana vapindawo zvekare maquarantine centers imomo, ngavatestwe kakwete kuti vongogara chete. Dzimwe nguva tiri kunzwa vakunzi vazvibhadharire vega kuti vatestwe. Imwe mari yacho yakawanda wanda zvikuru kusvika kana kuma $65. Veruzhinji vamwe vanenge vari kudzoka kumusha vanenge vasina mari iyoyo.
Ndiani chaizvo ane chitsvambe chekuona kuti vanhu ivava vavhenekwa kana kuti kutestwa iwo utachiwana wecoronavirus?
Basa rehurumende kuona kuti vanhu vari maquarantine centers vatestiwa. Uye kana vachizokwanisa kunzi vabude maquarantine centers, vaonekwa here kuti havasisina chirwere ichi.
Vaitai Rusike vanotungamira sangano recommunity working group on health vange vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 176,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vanhu vashaya vadarika zviuru zvina nezvipfumbamwe kana kuti 4,900. Vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nemasere kana kuti 78,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 6.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000, vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vakurudzira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC kuti iongorore nyaya dzeuori munyaya yekutenga zvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavirus kana kuti maprotective personal equipment kana kuti maPPE. Mumwe mwanakomana wemutungamiri wenyika vaCollins Mnangagwa vanonziwo vari mumambure evanhu vabatwa vachipomerwa mhosva yekuita uori vachishanda nekambani yedrugs iyo iri kupomerwawo mhosva yekutengesera hurumende maPPE aya nemari yakawandisa. Collins anonzi ari kushandawo navaDelish Nguwaya, asi mumashoko kuvatori venhau Collins anoti haashandi nevanhu ava. Hatina kukwanisa kubata vaNguwaya. Hurumende inonzi yakatobhadhara miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica, asi vachitaura nebepanhau reNewsday munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati mutungamiri wenyika Mbune ainge aramba kuti kambani iyi ibhadharwe mari iyi. Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure havana kunge vapindura mubvunzo watumirwa neStudio 7 kuti vari kuferefeta nyaya iyi here kana kuti kwete. Sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJim Rich vakatumirawo tsamba kuWorld Bank vachiti inyatsotarisisa kuona kuti mari yakapuwa Zimbabwe yekubatsira kurwisa coronavirus inosvika mamiriyoni manomwe haisi kushandiswa zvisizvo here, sezvavanoti zvakaitwa mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Mutata.
Inyaya yabuda apa inyaya inosvisa zvikuru yekuti kune zviuru nezviuru zvemadhora emari asina kufamba zvakanaka, mari dzine chokuita neCOVID-19. Inyaya yabudiswa nomutapi wenhau anonzi Hopewell Chingono. Nyaya iripo ndeyekuti kana zvari kutaura zvisiri izvo, hurumende ine chakwende kana kuti jana rekuti iratidze kuti izvi zvinhu zviri kutaugwa zvisina maturo.
Sei zvakakosha kuti nyaya iyi inyatsoongororwe zvakadzama, Reverend Mutata?
Nokuti ine chokuita nenyaya yechimiro chenyika, ine chokuita nechimiro cheutungamiri wenyika. Tiri kutaura pamusoro penyaya yamamiriyoni namamiriyoni amadhora munguva maquarantine edu asina kumira zvakanaka, zvipatara zvedu zvisina kumira zvakanaka, vashandi vezvipatara vasina mihoro yakanaka, ufumi hwenyika husina kumira zvakanaka, zita renyika munyika yese risina kumira zvakanaka. Haidzi nyaya inganti vanhu vachatarisa padivi vakati inyaya isina maturo. Inotsvaka kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission irongorore midzi yenyaya iyi, itevere kuti mari dzakatenga zvinhu zvinonzi zvakatengwa dzakafamba sei. Inyaya inotyisa yekuti kana zviri izvo zviri kutaurwa kuti zvakaitika tapinda panguva yakaipisisa zvikuru. Kana zvisiri izvo zvinofanira kupruviwa nyika yose izive chokwadi kuti chii chakaitika.
Asi kuri kuti ichokwadi kuti pakaitika uori wakadai, izvi zvinotiratidza chii panyaya yekurwisa uori muZimbabwe?
Kana zviri izvo zvinoreva kuti uori hwedu hwasvika panguva yekuti nyika yose inofanira kuvhunduka, mweya yavanhu inofanira kumutswa, titi izvi hazvigoni kuramba zvichienda kumberi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisi anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisi anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave. Kota runona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuti hurumende ichatanga kuita hurukuro dzemihoro nevashandi vayo kutanga vhiki rino. Asi hurukuro idzi dziri kutarisirwa kuti dzinenge dzakaoma zvikuru, nekuti mamwe masangano anomirira vashandi ave kuda kuti vatambiriswe mari nemadhora ekuAmerica, sezvo vachiti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya, uko mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Hurumende yakapedzisira kuita musangano nevanomirira vashandi vari pasi peNational Joint Negotiating Council munandira. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vamavhima.
Vashandi vehurumende vanofanira kuti vaite nhaurwa dzavo dzekuwedzerwa kwemari. Iwo mwedzi uno waJune takawedzera mari, ndinovimba muna February ndoma takawedzera mari yevashandi vehurumende. Vabvumirana panhaurwa dzavaiita. Takanopedzisira discussion yedu kuVic Falls inonzi National Joint Negotiating Council. Vakazobvumirana mari ikawedzerwa ipapo. Asi tinoziva kuti zvinhu zvachinja pakukwira kwemitengo.
Saka zvoitwa sei nemamiriro aita zvinhu?
The Joint National Negotiating Council inofanira kuti igare zvakare pasi, vataurirane, vaone kuti chii chingaitike kuti mari dzevashandi vehurumende dzingakwidzwa zvakadini.
Munofunga kuti pane kuwirirana here apa pakati pehurumende nevashandi?
Patakaita madiscussions ATNF, patakazoita minimum wage yatakaita, hurumende nevashandi vakanga vakawirirana pamari yavaitaura kuti ingaita minimum wage. Saka handioni tichinyanya kusiyana, kunyanya kana vanoshandirwa vachinge vabvuma kuti vashandi vanofanira kuwedzerwa mari.
Gurukota runoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabata munyori mukuru wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, vaRobson Chere.
Nyaya yekukwidzira vashandi vehurumende mihoro panguva yakadai idanho rakanaka chose rinofanira kunge richiitika, nekuti tikatarisa kuti zvinhu zvava kutengeswa nemaUnited States dollars uye zvinhu zvacho zvatokwira. Saka ukada kuzozvitenga even kumaRTGS, mari yacho inenge yakakwira zvisingaiti. Mukatarisa mari iri kutambira vashandi vehurumende kuzvino izvi, kuti titi kunyange chaivo hembe 1 yekuti upfeke chaivo muchitoro zvakaitawo sana Edgar Zia haichawanikwa kana nekukwana kana ingawe hembe imwe chete chaivo chaivo yekuti munhu apfeke.
Mungade kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari yakawanda zvakadii kuti vakwanise kurarama?
Panguva ino takutaura nyaya yekuti Miworo ya washandu ya urumende nga henge hiri muma United States dollars. Maria ya kwa Amerika ya. Ndiyo Maria kwa nkaita shanda munyika. Unga wu kanga ula utenga nzungucha ya pamusika. Unongo cha kwa nima United States dollars. Unga waka pinda mshitoro chip. Asili washandu ya urumende waru kwa nkwa shishitambira mari. Hiri muma RTGS. Ende Maria isi kumbuwa nkwa icha kwa nakana uti. Ino kwa nachi. Imarisho manini zakanyanyisa. Zokuti panguwa ino kwa nuwari kuto washande urumende wari kuto raramane waku mkwa kumuzi mbacha imu.
Asi imi zviza manga mchita o kuti muone kuti na urano iziza itwa ne chimpi chimpi.
Aisa kato nyore na makurukota anona kuona nezo mari neku ministry of primary and secondary pangwe na employer. Tijitinya hili agent. Chawa nyore na futiso ndorino tijitona kutite atinuti agent meeting panyaya hii. Nekuti upenyu wewa shandi panguwa ino uri pa nguwa yakaoma kuti inyaya rauti tito gadziriswe izvezvi saka tiri kuti tiri kuapa mukana kuti tinge tichitaurirana panyaya iyo nekukasira kana zvichinge zvatotadza tine matano mamwe atakatogadzirira kuti tinge tichitora kuti nyaya dzemuhoro dzinge dzichigadziriswa nekuti tichaona kutambura kuri kuitika mukati meupenyu hwevashandi nemhuri dzevashandi zvinova zvinhu zvakaoma zvekuti hatinga gare tika tichitarisa washandi vachitambura sematamburiro avari kuita iko zvinozvi tinofanira kuti titoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti vashandi upenyu hwavo unge uri kusumudzirwa nenyaya dzemuhoro idzodzo.
Munyori mukuru musangano reATUS vaRobson Chere vari parunare muHarare. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakaratidzira maguta akawanda eAmerica uye edzimwe nyika zvichiratidza kutsutsumwa nerusarura ganda ruri kupomerwa mamwe mapurisa emuAmerica. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd nemumwe mupurisa wechichena kuMinneapolis, Minnesota muAmerica. Sangano renhau reReuters rinoti Russia iri kutsvaga varwi kubva kuSyria kuti vaende kuLibya kunobatsira vaKhalifa Haftar avo vakapandukira hurumende yenyika iyi. Zvinonzi uwandu hwevarwi vekuSyria uhu hwakatowedzera zvakanyanya mwedzi wapera. Asi nekune rimwe rutivi, Turkey inoti iri kubatsira hurumende yemubatanidzwa yenyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai 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 muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandino kupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vanoita zvemitambo. Ndivo vakabva kubudisa bhaisikopo rekutanga rekuZimbabwe rinowanikwa paNetflix. Bhaisikopo iri ratiri kutaura nazvo rinonzi Cook Off. Nhasi tina muzvare Tendaishe Chitima, lead actress naproducer webhaisikopo iri vaJo Njaku.
Vanja maka denyo.
Tipo maka denyo.
Mwana simba. I watch 99. Mune movie akaba ubuda pa Netflix. Cook Off. Tiu zeo jizere.
Cook Off ni baisikopo rataka gadzira mugorera 2017. Rakanyorwa na Thomas Lutuli Brickio. Ndiye akari director zvakare. Inindika produce. Huko kunotara nyaya yeye yisana anenge chinzi Anesu anenge aine mwana wake mukomana vachigara kubudiriro then mwana wake mukomana anozomuita kuti apinde muchirongwa chekubika chiwo chinonzi Battle of the Chefs anopedzisira azowira murudo ndo zvatirikungotaura panguva ino kuti vanhu vazokuramba vachida kuona pa Netflix.
Cook kune vanhu vasina ruzivo ruzhinji pamusoro pezve kambani ye Netflix. Mungavatsanangurawo here kuti chii chinoita kuti muti imi nemaondere yenyu zvakakosha kuva nemovie pa Netflix?
Netflix ndiyo yatingati kambani huru pamakambani ese ari kuita nezvekuratidza mabhaisikopu nemafirimu kune vanhu veruzhinji. Netflix inoonekwa nevanhu vanopfuura ivo 200 million ende vachionekwa pasi rose nyika dzose. Saka chinhu chikuru chekuti ndo nguva yekuti kuonekwa kweZimbabwe bioscope pasi rose hasina zvamboitika. Saka zvinhu chikuru chinotifadza zvingaite.
Tochiuya kwamuri muzvare chitima. Kazhinji patinoona mamovie anobuda paNetflix yevanenge vari lead actor kana lead actress munhu wechirume munhu wechichena. Asi zvino chionaiwo movie yekuZimbabwe pane munhukadzi munhu wechidiki uyezve munhu mutema ari lead actress. Nemaondere enyu mungati chinhu chakakosha here kuzvionawo muri pachigaro ichocho chekuva lead actress?
Chinhu zvakakosha zvikuru. Tinoda kunyatsotaura kuti zvakakosha nokuti nyaya dzedu sevanhu vatema sevanhu vakadzi tinoda kuramba tichitaurwa kunyika yose nokuti kakawanda hatinyanyo kuwana maplatforms anotitaura nyaya dzedu. Saka inyaya yakakosha chaizvo chaizvo. Ndinovimba kuti zvoni zvicharamba zvichiitika kumberi.
Tinonzwa vazhinji vanoita zvemitambo vachipembera vachiti kuzvionawo vave paNetflix chinhu chakakosha uyezve chinhu chinovapawo mukana wekuratidza tsika nemagariro avo munyika dzakasiyana-siyana. Ungati zvakakupai mukana here sechizvarwa cheZimbabwe kuratidza tsika nemagariro dzevanhu vekuZimbabwe?
Hongu, chitambo ichi chekukof chinotaridza kugarisana kwevanhu muZimbabwe mukutaura kwavanoita uyezve nemagariro avanoita sehama seshamwari. Chero iyo landscape yacho yeHarare irimo and magariro evanhu mudzimba dzavo even munguva inei yeeconomic crisis vanhu vanokwanisa kuona kukofa vachiona kuti asi izvi ndo exactly zvatinosangana nazuva nezuva mupenyu hwedu.
Vanja tichitarisa kuZimbabwe vanhu vazhinji havana access kune internet sezvo movie yenyu iri padandemutande paNetflix chete. Pane zvamakatarisira kuvaitira here kuti ivo navo vaone mukana wokuona movie?
Tori mubishi rekutoronga kuti inge ichionekwa neruzhinji mazuva ari kutera yatete tichitoriudza vanhu kuti vakukwanisawo munhu wese. Tinoda kumeka shuwa kuti munhu wese ari munyika inei aiona. Saka zvinhu zvo zvati kutogadhirisa kutotara kwatiri kutoita izvozvo.
Tichipesa yedu hurukuro yedu touya kwamuri muzvare chendaizvedze nditopesa navanjaku. Mune mazwi here ekupa vechidiki vane chivimbo chekudawo kuprodusa mamovie anozobudawo paNetflix?
Kune vanhu vese vari kuda kupinda muindastriyo yemafirimu ndingati tingavafarire kudzidza kudzidzira zvekuti mafirimu acho anoitwa zvakaita sei. Kana vadzidza ngavakukolaboratewo nevamwe vanhu vane experience neexposure kuti mastandards aramba achikwira mumafirimu atinenge tichiita.
Vanjaku, petai huru kuredu.
Ndichingowedzeredza nezvataurwa namuzvare chitima, maitiro avanenge vachida kuzviita wacho ngavange vachizvitora zviri serious kwete kuti ndirikuda kuita zvekutamba kuti anoti kanti hobby. Ritori basa rakaoma zvisingaite.
Tinotenda vanjaku namuzvare tendai icho chitima nekupinda muchirongwa kwavari. Aiwa, tinoti makorokoto senyika tiri kupembera. Muri Zimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana. Tosangana nemusi wechipiri pano pane penyero yestudio 7 8 to 9 pm muri Zimbabwe. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove anokonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini wenyu Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. MuAmerica nemunyika zhinji kune kuratidzira kukuru pamusoro pekurawa nemapurisa chichena kweumwe murume wechitema George Floyd. Nasi tinamufundisi Isaac Mwase veBaptist Church muguta reBaltimore, avo vatabvunza kuti vemakereke vangabatsira sei mazuva ano pane zvakaitika izvi.
Makereke ari kukurudzira vanhu kuti vana mati pa nguva dzokuratidzira kana vachienda kuri kuratidzirwa vave avo vanounza runyararo kana pane vanenge vachida kuita mhirizhonga vavepo kutsura vanoda kuita mhirizhonga nekuti nyika ino yeamerica inokudza zvikurusa the right to assemble.
Tinoona kuti vanhu vazhinji vari kushushikana zvikuru nezvakaitika kuna George Floyd. Munovanyaradza sei?
Kukereke kwedu vatendi inosangana musi wechitatu choga choga. Takasangana vhiki rino takapa mukana wekuti vatendi vaya vano kuverana zvavanga vachinzwa vanga vakashatirwa vachirondedzera konzero chokuti vashatirwe. Takawanawo nguva yekunanatira nyika nekuti zvakaitika kuna vaGeorge Floyd ndizvo zvakaitikawo kuna Breonna Taylor ndizvo zvakaitika kuna Ahmaud Arbery ndizvo zvakaitika kuna Eric Garner muno muBaltimore zvakaitikawo kuna Fred Gray. Saka zviri kuitika izvi hazvizi zvinhu zviri kuitika hapasina chikonzero.
Mazuva mashomanana apfuura aya tanga tichinzwa mashoko ekushora vaTrump achibva kune vamwe vakuru vemakereke pamusoro pekutorwa mufananidzo wavaTrump vari pamusoro pekereke vakasimudza Bhaibheri. Chii chakanyatsobata vemakereke nemufananidzo uyu?
Tinoshoreka pane nhanho yakatorwa navaTrump pakuti vadye kumba yavo yeWhite House vachienda kukereke kuti vanotorwa mufananidzo vakabata Bhaibheri. Chinoshoreka ndechekuti vakashandisa chisimba vakashandisa mauto kubvisa vanhu vanga vakazungamira nekuda kwekodzero yavo yekuungana ndokuvabvisa nechisimba vachivamwaya tegas kuti vawane nguva yekutorwa mufananidzo vakabata Bhaibheri. Chakaita kuti vafundisi vakawanda vazvishore ndechekuti Bhaibheri ivo vavanga vabata rinonyomba vanhu vanorishandisa inzira yakaitwa navaTrump. Bhaibheri ibhuku rinokurudzira kuti vanhu vanoremekedzana vave vanobata vamwe sekubatwa kwavanoitwa.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vakateerera Reverend Mwase?
Tiri munguva dzakaoma, inguva dziri kuedza vanhu tese pasi rose. Tiri vanhu vamwe chete vakasvikona tenzi. Nyika dzinofanira kutora nhanho dzekuchengetedza vanhu vatema munguva dzatera idzi.
Reverend Mwase, tinotenda zvikuru nemashoko enyu, tinotenda chaizvo.
Ndinotenda vahwande kuti tidzidze pamusoro pekugarisana zvakanaka.
Mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church muguta reBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinotarisira kuva nemi zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muHarare chete vari kuda kusvika zana, apo vakawanda vari kudzoka kuSouth Africa voramba vachibatwawo nechirwere ichi. Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches anoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kuferefeta nyaya dzeuori dziri kupomerwa kambani yedrugs. hurumende inoti inotarisira kutanga nhaurirano nevashandi vayo vhiki rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.